Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechina zvita 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pamberi nokubatana, pamberi nokuvambana, pamberi nokuvambana, pamberi nokugara musangano. Viva ZANU-PF!
Mutungamiri wezanu-PF vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira vamwe vavo kuti vabatane mukuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji vari kushupika. Vechidiki voparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika. Vanhu vapfumbamwe vanofa munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonaland west. Indiwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezanu-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira vamwe vavo kuti vaite zvinhu zvinobatsira veruzhinji avo vari kushupika. VaMnangagwa vataura izvi pamusangano weCentral Committee muHarare pamberi pemusangano wepagore uchaitirwa kuGoromonzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pamberi nokubatana, pamberi nokuvambana, pamberi nokuvambana, pamberi nokugara musangano. Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Pasi manyu!
Vachivhura musangano wekomiti yepamusoro-soro mubato ravo yeCentral Committee waitirwa pamuzinda webato iri nhasi, vaMnangagwa vakurudzira kubatana mubato ravo vachiti utungamiriri webato ravo hunofanira kutsvaga nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa veruzhinji, kwete kuswero taura zvinofadza nguva iyoyo pasina zvavari kuita zvinogadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
I exhort you exercise utmost vigilance in the face of the shenanigans of our perennial detractors.
Ndinokurudzira kuti muchenjerere takatarisa zviri kuitwa nevavengi vedu vemazuva ose. Ngatiregei kubvuma kunyengetedzwa neavo vanokara masimba ezvematongerwo enyika kuti tisiye gwara remusangano wedu. Gwara ratatora sebato uye sehurumende kusimudzira pamwe nekuvandudza upfumi hwenyika yedu. Musabviswe pagwara iri.
Mashoko avaMnangagwa aya anouyawo apo pane runyere kupe rwokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo, sezvo zvichinzi pane kusawirirana pakati pavo neumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Nenyaya dzemasimba, vaMnangagwa vakaudza vaiva vana mujibha nana Chimbwido munguva yehondo kuti vaChiwenga vakatombovaudza kuti vakanyanyopfava mumaitiro avo ezvinhu. Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU-PF vanoti pane vamwe mumusangano mavo vave kuda kuti vaMnangagwa vatsiriwe navaChiwenga pamberi pesarudzo dzemuna 2023, kunyange hazvo maprovhinzi akawanda eZANU-PF akatobuda nechisungo chekuti vaMnangagwa ndivo vachakwikudza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vakamirira ZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatafadzwa muranganwa vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMnangagwa anoratidza kuti nyaya yezvipoka zvipoka haisati yapera mubato iri, kunyange hazvo vava kuchikwata cheG40 vasisiri panyanga.
Ndezvechokwadi zviri kutaurwa kuti mubato reZANU-PF muchine kakupatsanuka kemapoka akasiyana-siyana. Takambonzwa vamwe vachitaura nezvekuti anova mutungamiriri anova mutevedzeri wavo vaChiwenga vanonzwawo vane pfungwa dzekuti vanokwanisa kuzodawo kuita mutungamiriri wenyika. kana takuona iyo vachiva vanotaura kuti ngatibatani, vachiva vanoshoropodza vane pfungwa dzekuva vanotungamirirawo. Zvinoreva izvo kuti zvichida zvine chokwadi mukati zvokuti isangano ravo rakapatsanuka.
Imwewo nyanzvi mune zvematongerwo enyika, muzvare Pauline Chateuka vatiwo kusawirirana kuri muzanu PF kuri kukonzera kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo.
Matova nemapato maviri mukati mebato rimwe iroro kune vamwe vanotsigirana nemutevedzero wemutungamiri wenyika vachiwenga, vamwe vachitsigirana nemutungamiri wenyika vamunangagwa. But izvi zvikada natso zviongora zvinhu zviri kuisa nyika yedu yeZimbabwe mumadhaka, nekuti vanhu havachisina chimwe chavanofunga asi kungofunga nyika kuti ngadai tawana simba tatonga tiri isu, ngadai tawana simba zvinhu zvedu zvafamba. Saka tingangoti mashoko aya mashoko akanaka kubato reZANU PF, nekuti mapato nekukavakavadzana kwavari kuita kuri kudzosera nyika kumashure.
Asi vachiwenga vakati havasi kuda kuve mutungamiriri wenyika. Zvichakadaro, komiti yepamusoro muzanu PF yepolitbiro nezuro yakakurudzira kuti vaimbove varwi pamwe nevaiva ana Mujibha nana Chimbwido muhonde rusununguko vaumbe bandiko remusangano wavo kana kuti party organ izvo zvange zvisipo. Vamunangagwa vati izvi zvinoreva kuti bumbiro remitemo yebato ravo rave kufanira kutovandudzwa kana izvi zvikatambirwa nebato ravo. Vamunangagwa vakurudzira kuti nhengo dzebato ravo dzisiyane neuori dzoita zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vati vachataura zvakawanda kugoromonzi mangwana, uko kwavakatarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo wechigumi nesere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vechidiki munyika reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo raparura chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti varwire kodzero dzavo dzekuti vawaniswe mvura yakachena uye inokwanira munhu wese sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa chehashtag Claim Your Water Rights sachigaro wenayo Dr. Prolific Mataru Sevati, veruzhinji muZimbabwe havachina chimiro nekuda kwekushaya mvura yakachena. Vati vanhu vari kupedza nguva vari mumutsetse pazvibhorani mumaguta, uye dzimwe nguva vanhu vave kurwisana madzimai nevasikana vachishungurudzwa panzvimbo idzi.
Mvura yacho iri kunetsa kuwana, uye pairi kuwanika kwacho mabhoho unoona kuti vanhu vanomira munzvimbo imomomo dzimwe nguva kwenguva yakareba chaizvo. Asi pakumira ikokoko pane zvataona zviri kuitika, kunyanya kuitika kuvasikana nevechidiki vanotumwa ikokoko, zvakafanana nekuti pane abhusi inokwanisa kuitika ikoko. Saisusu tiri kufunga kuti zvakakosha kuti hurumende nevari elected vatakasarudza kumakansela yevekukostate actual state chao vange vachiita zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachiita.
Vatiwo zvinosuwisa kuti kunyangwe painowanikwa mvura kazhinji kacho inenge yakasviba zvekuti inotovhiringidza utano hweveruzhinji. Vati pasi pechirongwa ichi vari kushanda nemakanzuru, masangano anomirira vagari pamwe nenhengo dzeparamende kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena. Vati munzvimbo dzakaita seChitungwiza, kanzuru yeko yakachera zvibhorani senzira yekuti vanhu vawane mvura yakachena mushure mekupindira kwesangano ravo. Vati donzvo guru rechirongwa chavo nderekuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena kuti vashandise zvese zvavanoda, uye kuti hurumende ione kuti madhamu, nzizi nezvibhorani hazvisvibiswe sezviri kuitika pari zvino. Sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemamiriro ekunze, amai Kudzaika Dzombe, vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona napo kuwanisa vagari mvura yakachena uye inokwana. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rinoona nezvemvura vaperenzishiri sezvo vange vari mumusangano weZANU PF conference, asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vahard life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chenayo chekuti vanhu vawaniswe mvura yakachena, vachiti iyi ndiyo hondo yavagara vachirwa misi yese.
Tinowirira nawo zvikuru nekuvagamuchira kuti vauya. Pachishona chedu tinoti rume rimwe harikombi churu, saka kuuya kwavo kubatsira kuti vatisunde pamwe chete nyaya iyi kuti ifambire mberi. Paongororo yatakamboita isu Community Alliance yakaratidza kuti even pazvirwere zvine chekuita nekushayikwa kwemvura, vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro ndevechidiki vemadzimai, female youths ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iroro. Saka kuuya kwavo tinokugamuchira nemaoko maviri.
Mune imwewo nyaya, mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vatakudzwa ngadziore vati vanoshushikana zvikuru kuti pane urongwa hwekukwidza mari yechikoro zvakanyanya apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Vati semanzwira vakaita, hurumende iri kuronga kukwidza mari yemuzvikoro zvepamusoro kusvika pazviri zvipfumbamwe pakotoro, uye vabereki vavo havakwanisi kubhadhara mari iyi sezvo vari kutambira mari shomanana.
Ndingangoti matambudziko ari kusangana nevabereki vedu matambudziko atinosangana nawo, nekuti ndo vanofanira kunge vachitiriritira, ndo vanofanira kunge vachitiendesa kuchikoro. Chikafu kushayikwa kwacho, tine vana vakutengesa muviri mumayunivhesiti inyaya yekushayikwa kwemari. Saka zvakakosha kuti matambudziko aya atariswe.
Vangadzore vakurudzirawo vatungamiri vemapato maviri makuru munyika, ZANU-PF vaEmerson Munangagwa pamwe neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka zvakakosha kuti vaviri ava vabatane, nekuti chatinoona ndechekuti vanhu vari kupinda mumastreets, mirishonga iri kunge iripo, tine kurwa kwevanhu kuripo uye hatinyarari. Saka zvinhu zvakanaka kuti vaviri ava vabudikidze vachabatana. Panenge pane kuwirirana pane shanduko, saka vakawirirana tinoenda mberi senyika.
Kunyange hazvo zvikoro zvepamusoro zvisati zvakwidza mari yechikoro, pane kuchema chema munyika sezvo zvikoro zveprimary nesekondari zvakatokwidza zvakanyanya mari dzinobhadharwa. Zvikoro zvepamusoro zvinotarisirwawo kukwidza mari gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vanhu vapfumbamwe vafa nhasi munjodzi dzemumigwagwa muHarare nekumakuti mudunhu rekumashonaland west. Panjodzi yaitika mangwanani panosangana Borodo Road naHarare Drive muHarare, zvinonzi vanhu vashanu vashaya vamwe gumi nemumwe vachibva vakuvara apo pabondirana imwe motokari nerori. Kumakuti, bhazi rekwaTrip Trans ranga richienda kuZambia rinonzi rabeuka masikati rikauraya vanhu vana. Kuti tinzwe zvakonzera njodzi idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tine tsaona yaitika panosangana Borodo Road naHarare Drive nhasi after 6 mangwanani. Chaitika ndechokuti pane haulage truck yanga ichibva kurutivi rwekumaobra ichiprocida eastwards along Harare Drive. Kwozoitawo Mazda pickup truck yanga ichibva muna Borodo Road nechekudhorobha ichienda kudomboshawa. Saka pavasangana pamatraffic lights anga asingashande pana Harare Drive naBorodo Road, vabva vabonderana nokuti vatyairi vatadza kuita yatoti pachirungu iya ya give way, zvazokonzera kuti pafe vanhu vashanu vanga vari Mazda pickup, vakakuvara vanhu gumi neumwe 11. Zvinhu zvinotarisirwa kuti vatyairi vakasvika panzvimbo dzakaita saizvozvo, kana kuri kuti marobots haasi kushanda ngava register speed weta yatinoti yaiya give way according to the highway code. Saka zvinhu zvinongorwadza, zvinongosuwisa kuti vatyairi vanopinda nzvimbo dzakadaro vachimhanya, zvokonzera tsaona, zvoita kuti vanhu varasikirwe noupenyu.
Pane vashaya ava, hama dzavo dzati dzaziviswa here uye mazita avo aakuburitswa here nemapurisa?
Tichaburitsa mazita mangwana.
Ko vacho vakuvara vaendeswa kupi?
Kuchipatara kuna napa Renyatwa nekune zvimwe zvipatara.
Tiri kunzwawo kuti kune imwewo njodzi yaitika zvakare kuMarsh West kumakuti uku, zvafambawo sei sekunzwa kwamuri kuita?
Hongu, ibhazi reTrip Trans ranga richienda kuZambia taona yaitika na 0940 hours mangwana nanhasi, apo muchairi atadza nokuda kwokumhanya atadza kuita yatoti pachirungu negashiate a curve pa 274 kilometer pegi Harare Chirundu Road pedyo nemakuti ndokubva bhazi rabuda mugwagwa ndobva rabveuka. Zvinoratidza zvekare kuti vachairi vari kumhanya mugwagwa umu, vachairi havasikoshesa upenyu hwevanhu. Asi kana vachipiwa maresinesi, vanopiwa resinesi rekuchengetedza upenyu hwevanhu, vanopiwa resinesi rekutyaira zvakanaka. Saka zvinhu zvinogara zvichingotaurwa, zvicharamba zvichingotaurwa kuti vatyairi ngavatyaire zvakanaka, ngavakoshese upenyu hwevanhu, varege kumhanya, nokuti kumhanya handi kusvika.
Ko, vamwe vanoti imi hamufaniri kuisawo here mapurisa akati wandei mumigwagwa?
Mapurisa arimo mumugwagwa chitaura kudai. Asi zvinoita vatyairi, zvinhu zviri pachena zvinozikanwa kuti vanhu vane katsika kekuti vachingopfuura pamapurisa votanga kumhanyisa motikari dzavo. Seizvi ipapapa mukevhu kuti mutyairi unopinda mukevhi mumakona kona aya uchimhanya, uchinyatsoziva kuti makevhu anonetsa kunegosheta, anonetsa kupfuura, zvinhu zvatingatarisiri kuti zvinge zvichiitwa nevesikari izvozvo izvo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuguta reAddis Ababa muEthiopia vatambira nemufaro kudzoka kumusha kwemutungamiri wehurumende vaAbiy Ahmed zvichitevera kupiwa kwavakaitwa mubayiro weNobel Peace Prize muOslo kuNorway nemusi wechipiri. Chikwata chevarwisi vechiIslam muNiger chakarwisa chikauraya mauto makumi manomwe nemumwe aive pamuzinda wemauto pedyo nemuganhu wenyika iyi neMali. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutauriri wemauto. Komiti yeParamende inoona nezvemitemo muAmerica iyo izere nhengo dzebato reDemocratic Party iri kuziya nyaya dziri kupomerwa mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Asi komiti iyi iri kutarisirwa kuramba kutambira pamire bato reRepublican Party iro riri kuda kurerutsa nyaya iyi kuti isave nechiremera. Zvichabuda mukomiti iyi zvichaendeswa kudare rizere reHouse of Representatives. Musangano wepagore webato riri kutonga reZANU PF wechigumi nesere uri pakati kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East paine zvivimbiso zvakawanda zviri kubva kuutungamiri webato iri zviri kunzi zvichagadziriswa nehurumende. Nezuro mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato iri uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakavimbisa kuti hurumende yavo ichatora zvakare mamwe mapurazi ekuti ikwanise kugovera minda kune vechidiki vasina kuwana cheuviri kubva muchirongwa chekugoverwa kwevhu. Bato iri riri kuvimbisawo kuti pamusangano uyu ndipo pachaburitswa zvisungo zvekuti matambudziko mune zveupfumi nezvematongerwo enyika akatarisana nenyika angagadziriswa sei. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevanopikisa hurumende vari kuti havaone paine chinobuda sezvo bato reZANU PF ragara richingovimbisa zvimwe chetezvo kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe adarika. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMugwadi pamusoro pemusangano webato ravo uyu.
Musangano weconference watoti annual people's conference musangano wekore unoitwa navanhu pamusoro pavanhu zvichiteverera kuti ZANU PF ndiro bato riri mumasimba ehurumende. Saka nokudaro munozviziva imi kuti ZANU PF yakavambwa panhovo dzavanhu vanova vana vemuZimbabwe. Naizvozvo zvakangokosha kuti bato iri rigare richiita misangano yakaita seiyoyi pagorogoroga richitsanangura nokuongorora magariro akaita vanhu uye matungamiriri avo vari kuita sevatungamiriri kuti vari kukwanisa here uye vari kuchengetedzawo here zvinhu zvatingati zvinotarisirwa navanhu zvinosanganisira kurarama kwavo socially, politically and economically. Toita sei kana takatisana nevavengi vari kukanganisa kuti nyika iende mberi? Toita sei zvakare kana tine vatungamiri mukati medu vamwe vane huori vari kukanganisa kuti nyika ifambire mberi? Toita sei navo?
Vamafumedzi zvamungataurawo pamashoko ataurwa navaMugwadi?
Nyaya ye ZANU-PF conference inyaya ye nunzi yakagara pamusana peshow. Yotanga kutamba tamba ipapo yofunga kuti show iri kunzwa mutsindo. Hazvina kana nematuro nyika yaparara nyika yasvinika. Namo dzaitika kwavari kuenda hakuna anoona, kwavari kudzoka hakuna anoona. Hakuna kana policy imwe chete yavakati vacha implementa yavakwanisa kupinda. Zvinhu zvavo zvakasimbira pamuromo sepinjisi kumwe kwese uko hakuna kana zviri kubuda. Vashaya kugadzirisa muzvipatara, vashaya kugadzirisa land, vashaya kugadzirisa agriculture, vashaya kugadzirisa kana iyo mari yenyika chai chaiyo. Haichabatiki, hakuna kana ari kuipuwa. Saka kusangana kwavo kwanguva kutungana kwembudzi. Inyoka inozviruma muswe yoti kwai ndiri kudya ndiri kuguta, iwe uri busy kudya muswe wako. Hakuna kwazviri kuenda. Tiri kuona kuti utungamiri hwavo vamunangaga uhwo utungamiri hwegavakava, utungamiri hwedhofiya rinososona. Hakuchina kana mumwe chete ari kufara nezviri kuitika munyika muno.
Vamugwadi, tanzwa vamafume wari kutaura kuti zviimbiso zvenyu zvizhinji hapana zvinobuda. Pane zvitsva here zvingabuda ipapo?
Chavanofanira kuziva vamafume havo chinotinakidza ndechekuti kana musangano wezanupf uchienda kumusangano wokupera kwegore seivoyi, ivo kunyange nebato ravo nemhuri yavo nevose vanovateverera kumdc vanenge vakaringa nzeve nameso vakateerera bhuzi, vanoziva kuti kutoenda uko musangano wenzira iwoyuyu ndiwo unoronga nyika. Saka kwa kunorongwa nyika, nyika ichange ichifamba sei pamukore anotevera? Saka kana takanangana nenhau yeminda yavatauya hurumende yavamunangagwa uye ZANU-PF yagara iri very clear on the question of land, kuti the first phase of the land reform process ndo yatakaita iya muna 2000 yakanga ichipikiswa nana vamafume nebato ravo. Kunyange zvavo vaakunyanyotsveta-tsveta mazinza ravo nemazikunwa avo munyaya yeminda yavanga vasingadi kuti minda iyoyo itorerwe vavengi. Takupinda muphase 2. Phase 2 iyi ndeyokuti ndiani akatora minda yakawanda uye akatora minda yakawanda sei iye munhu achifanira kunge tine mutemo wekuti one man one farm. Saka ndo phase yatava inekuti tikorekte kana tigadzirise matambudziko akasanganikwa nekutorwa kwakaitwa minda 2000 nekuti vamwe vane minda mitatu, vamwe vane minda mishanu asi ari munhu umwe chete. Ndosaka kwakaitwa land audit. Saka musangano wezanupf wakumbogara pasi kuti ugodirekta hurumende yavo kuti toita sei neavo vakatyora mutemo, neavo vakawanda mafama akawanda, uyezve neavo vakasanganisira vana vamafume vanoda kuti minda idzorerwe kuvarume.
Vamafume,
kana vachireketa kudai ndo paunongoona kuti vari kutaura zvisina maturo. Hapana kana chimwe chichaitwa. Ndosaka foni yanga yambokata nokuti yanga yarimerwa nenhema dzavamugwadu. ZANU-PF haina kana chimwe chaichagadzirisa panyaya yeminda. Iko zvino vati vachapa vechidiki, isusu chotoziva kuti mutungamiri wavo vechidiki anonzi Togare Pipupurai ane 57 years anotori nevazukuru asi anoramba achinzi ndewechidiki. Ndiye achapuwa here minda nekukura kwaakaita achinzi ndewechidiki? Vachamisa pavanenge votonga ndo patamirira kuti vanhu vazoita mbovha dzerugare, vanhu vazoita rifa nemufaro. Iko zvino Christmas vakaiba vakaisa muhomwe dzamunangagwa. Christmas hatichaivoni tatova muna December, takutoenda muna January. Toda kuti vachamisa vadzose Christmas yedu tinge tichifara. Taiziva Christmas ichifariwa nebonasi naJonasi, vanhu vachiita chamupirigori nerufaro.
Vamugwadi, pane vamwe vari kuti ZANU-PF haisi kutarisa matambudziko akatasana nenyika izvozvi, munoti?
Kusaziva havo vanhu, vanhu vanofunga kuti kana ZANU-PF ichienda kuconference kunogadzirisa nezvemari nezveikonomi munyika, inofanira kuenda kunogadzira mari here kuconference? Handizvo zvazvinoreva kuti mari dzichatanga kunogadzirwa kuconference. Aiwa
vamafume, chii chiri kuita kuti musapa mukana kuZANU-PF kuti muone zvavari kuronga pamusangano wavo uyu zvinozobuda here zvichipa muchero?
Ava ndivana Bobu Nyambibe, 38 years, 39 years, asichabuda hapana. Ndiri kutoona kuti ndosaka vamugwadi ava vachitongwa neyouth ine 55 years. Matauriro avo ndiye munhu ane mukaka pamino.
Vanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa panguva apo sangano reUnited Nations riri kucherechedza gore ra2019 iro rava kusvika kumagumo segore rekutsvaga nzira dzekubatsira vakwegura kuitira kuti vave vanhu vanoramba vachibatsira munyaya dzezveupfumi nebudiriro. Sekuru Charles Marikopo, vemumusha waMarikopo kwaSeke, vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo, avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya, vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro.
Pamusha paino tagara zvinhu zvakanaka, asi ndigendega ndinongoshupika handina munhu anondibatsira pabasa randinoita pamba pangu. Ndi mukadzi wangu, ana wangu akapera kufa vese. Ndienda kumombe kundibata geji handichakwanisa. Ndakuti ndione vanhu anoshandira pakundishandisa mombe idzo ndione zvindiriritira. Ndonyaya iri kwandiri iyo.
Asi sekuru Marikopo vanotoshanda zvakasimba kuti vararame.
Ndigona kusakura pandokwanisa ipa pasi ndotokohwa chete. Zvokuti ndigona kuwana ma50 angu kana 12 kana 14. Ipapo tiri vari mukadzi wangu ndienda kupamwe munhu kabhagi dhoo ndiitowaka basa. Undisakurira. Sezvinezvine zvoone simba rangu ndachipera. Mai angu asipo ndinoita mabasa eundega. Ndinoenda kumombe ndiyandozvibikira ndega. Madzimai ndinongoenda kumusha kwakunhamo. Hapana munhu anondiitirayo. Andingotozviitira ndega. Ndinochera mvura nebhara. Ndikisa papo ndondega. Ndibika sadza kumanheriwo ndega. Handiramu handitarisa kuti pane izvozvo kana.
Mudzimai wavo Ambuya Agnes Marikopo, avo vane chirwere chemoyo, vanoti pahuviri hwavo vanombopihwa chibage nehurumende, asi rubatsiro chairwo runofanira kupihwa vakwegura nderwemushonga iyo ine mitengo inovadhurira.
Kondingazive zvibatsiro rwei mwanangu, vakuru vakati akupa damba ndiwako, handivamboza kuti ndiri kuda hembe iyi. Kana dzoto, ndapuwa madzoto, ndapuwa piritsi chairo mahara, ndinoti uuu.
Mibvunzo iripo ndeye kuti, zvoitwa sei kuvakwegura vakaita saAmbuya naSekuru Marikopo. Sekuru Stanley Mutevani Mandiwe vekudziva rasekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva yavanokuraka, asi pfungwa yavanengeona ikukuraya zvinotipiwa hauchafunga. Aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka inguva inongonzi iyo vanhu vachitaura vakuru vakwegura vachazaizvo zvinhu. Tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki kunyaisisa. Saka ini anenge achimona mudiki akaenda kusoro, aiwa ruzivo rwavo musha wakashaya munhu mukuru, musha wapfunuka, musha vakuru vanodzidzira vana diki zvinoitwa tsoo. Upenyu hwakanaka ihwo, musha usina vakuru hauti musha wakanaka. Vadiki vangabvunza vakuru vachipindwa navakuru, takadai. Munhu wega wega anokura wochembera. Mwari akapagona kuti munhu aurambe mwana mudiki, unokura iwe woonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here, akaita sei. Asi akangwara mudiki ngabvunza vakuru kuti zvinoitwa sei, anotaura kuti ungada wadai mwana wangu.
Sekuru Mutevani vanoti vakwegura vanofanira kuramba vachizvichengetedza kuitira kuti veruzhinji vavaremekedze.
Mushonga wangu kugeza mii nekupfeka mbatya dzakanaka. Saka handidi tsvina, aiwa kubvira Ambuya ari vapenyu ndavarova vachigeza uguna vangu madzimai vasikana takavada. Saka kuzvibata anenge andoonawo zvakaitika ndinofunga kuti sekuru akapuza kana ndinozvibata ndozvichengeta ndinowasha ndogeza musenze kana aripo anandakawacha. Handidi tsvina zvangu, aiwa toda zvinhu zvisipati.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira.
Kuti vabatsire muikonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita, vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera. Asi all the same vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika, vaakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai. Saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatinotirasikirwa nawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanirwa kuve neurongwa hunoita kuti vakwegura vave vanhu vanoita mabasa anovapa cheuviri sezvo vazhinji vavo vachine simba rekuita mabasa akasiyana-siyana. Sangano reUnited Nations rinoti hwivandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Musakanga na chirongwa cha Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 12 Mpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We also meet today against the ever-growing need to support initiatives that change the status of the plight of our people in every sphere of life.
Umhlangano webandla lezanu PF uqhubekele phambili lamhlanje lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze khona amadale e-Central amalunga edale le-Central Committee ukuthi amanyane.
Kusilela kwemali emabhanga lokho sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kulamali etholakalayo. So silobunzima obukhulu ku-business nge-holiday, so asikwazi sisebenza njani.
Izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezakobulawayo lokhu ezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile kakhulu ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezakobulawayo lokhu ezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe EcoCash. Abantu bathi lokhu sokubanga ngamandla umkhuba wenkohlakalo emsebenzini wemali kanye lokuthengiswa kwemali engakhoyo emabhanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo lenelisa ukuthola amadola alikhulu kuphela emabhanga. Kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osokusenza kube nzima ukulungiselela ikhefu lekhisimusi. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Kusilela kwemali emabhanga lokhu sokudlulisa amalawulo kumbe ngathi sokuserious ngoba kulamali etholakalayo. So silobunzima obukhulu ku-business nge-holiday, so asikwazi sisebenza njani.
Usibanda uqhubeke ethi abantu sebethwele nzima kukanti uhulumende wayethembise ukuba uzaqeda udubo lokusilela kwemali ezweni.
And then ezitolweni lapha abantu abanengi abayithathi bengathathi EcoCash azokusenzala abantu sebewoda amagrocery bayethengisa ngeprice echip ukuthi bathole icash ngoba icash yiyo esidingwa ngabantu. So silobunzima obukhulu elizweni esingakwazi ukuthi uhulumende upromisana abantu into azabancedisa ngayo ngoba kuselanto ekhanya incedisa abantu.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sasePlumtree uthi ukungasebenzi kuhle kweEcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithole emabhanga. Kodwa babelokudana okukhulu bethola ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. OkweEcoCash lokho kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade sebeqhuba ngayo ibusiness bebesebenzisa yona kakhulu iEcoCash. Ukungahambi kuhle kweEcoCash lokho kudisturbe kakhulu inhlelo zabantu eziningi bathe bezama ukuthi beyisebenzisela lapho sokuthiwa khona isibuyile back ikho cash badlelwe izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi.
Unkosazana Agnes Chuma isakhamuzi sakobulawayo laye ugcizelela okukhulunywe ngusithole.
Ukuselakala kwecash lokho esesibhekane lakho eZimbabwe singathi vele kuyasihlukuluza kakhulu ngoba one ukwenza i-corruption. For example, ngakutshela ukuthi mina last week ngitshayisane lo siphathelene wangithengisela imali, cabanga imali sithenga enye imali eZimbabwe and khathesi ukuthi ngize ngithenge ibhanana nje emgwaqweni nje just nge-50 cents sokunzima ngoba i-cash vele asilayo thina. Indaba le futhi senza ukuthi even ilizwe ngokwalo as a whole is affected ngoba i-foreign currency uzayithenga ngani njengoba i-eco cash isebenza locally. So ama-businesses vele akasoza a-expandi, akasoza ayenze lutho.
Esethula imali entsha yelizwe ngenyanga edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 ebhanga ngeviki, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhale khukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-EcoCash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisesambeni sikamakhalekhukhwini. Amavinkili amaningi edolobheni asesala okwamukela imali eku-EcoCash yebulenjini kodwa bethatha eyemabhanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano webandla leZANU PF iConference eqale ngolwesibili uyaqhubeka eGoromonzi duzane leHarare okhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Umongameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla leZANU PF ukhuthaze amalunga edale leCentral Committee ukuthi basebenze ndawonye ukuze baphume lamacebo anganceda ukuhlenga eZimbabwe enkingeni elibhekane lazo. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu ekhona le eGoromonzi.
Umongameli Mnangagwa utsho lokho emhlanganweni awenzele eDirect Central Committee yeZANU PF eHarare ngaphambilini komhlangano omkhulu owenziwa mnyaka yonke waleli bandla lonyaka owenzelwa eGoromonzi.
Abantu abafuna ukuqakathekisa ukuvuselela umnotho njengalokho esikwenza kuhulumende omutsha, siyatsho ukuthi kumele sisekele inhlelo ezenzwa ngabantu bethu. Kumele sikwenze konke lokhu sibambene ekuvuseleleni ilizwe lethu.
Ilunga leZANU PF elivela kobulawayo yomnumzana Munashe Mthuta uthi umhlangano lonyaka bakhangele ukuphatha kabanzi udaba lokudinga indlela zokuvuselela umnotho welizwe.
I-conference iqakathekileyo because for us it's an annual people's conference lapho esihlangana khona abantu abavela kuma districts, kuma provinces, lama constituents wonke eZimbabwe jikelele. Sibuya sizokhuluma about ama policy issues aye party. We are the ruling party, we are the governing party. So it's important ukuthi every year sibe sihlangana sibuza ukuthi uhulumende uyenza yini izinto ezihambelana lezifiso zabantu. Number 1, uhulumende uyenza yini izinto azithembisa abantu ku manifesto ka-2018. Number 2, and also ukuthi sizwe ukuthi lapho kulelo into eziphambanisekayo zilungisiswe ukwenzela ukuthi siye phambili ngelizwe, siyakhilizwe lethu sonke.
Umsekeli kanobhala ogatsha olubona ngokuqhutshwa konhlelo zabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lisebenzelana namalunga alo kahulumende ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe.
Ezolungisa inhlelo ezathathwa nguhulumende ezisebantwini, njalo sizocubungula lezi nhlelo ebesizilethile ngaphambilini sibona uhulumende wenelise ngapi njalo silele ngapi. Lapha silele khona sizabe sibuza imibuzo ejileyo njalo sifuna impendulo engatsheni ezithize ezohulumende ngoba omphathi intambo balezo ngatsha abaguqela ubaba uMthuli Ncube okhangela ngezomnotho, obaba uParents Shiro okhangela ngezokulima bazabe bekhona bezosiphendula ukuthi lokho esabathuma ukuthi bekwenze bakwenze bafike bangeni liphi.
Kodwa enye ingcwethi ecubukuna ezombusazo uMnumzana Mlungisi Dube uthi akulalutho oluzaphuma kulo mhlangano ngoba vele ibandla leli kalibananzi abantu beZimbabwe.
Umhlangano weZANU-PF oyenzelwa eGoromonzi sibe sikhangelela ukubana nxa abantu beZANU-PF bengabantu abakhathazekayo ngokubana ilizwe liye phambili kade kuzabe yisikhathi sokubana behlanganise amakhanda ukubana belungisise indaba lokhu ezihlupha elizweni leli ezinjengokuthi ikhono mayisebenzi ukuswelakala kwemisebenzi ukungabi khona kwamagetsi. Kodwa siyabazi ukubana ke ngabantu abanganakiyo ngokuthi abantu baphila njani. So ngokunjalo asikhangelelanga ukubana kuzabe lento ebambekayo ezanceda uZulu ezaphuma kulomhlangano.
Umhlangano webandlaleli uzasungulwa kusemthethweni kusasa ngumongameli Mnangagwa eGoromonzi esigabeni seMashonaland East phansi kwendikimba ethi mechanize, modernize and grow the economy towards Vision 2030. Kusenjalo abala impi enkululeko lalaba abancetha ngesikhathi sempi enkululeko omjibha sebeza kuba ingxenye yebandla leZANU-PF kulandela isinqumo esithethwe yipolitburo le-central committee. Umhlangano lo wenzeka ngesikhathi kucatshangelwa ukubana kulokufuthelana okukhulu phakathi kukamnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Izigaba zonke zelizwe kubandla leZANU-PF zethule isinqumo sokuba umongameli Mnangagwa akhokelele leli bandla kukhetho lomnyaka ka-2023. Kodwa ingcitshi zithi elakusasa likamnangagwa limi manzonzo ngenxa yomumo womnotho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo waze ukuba kusoze kube lokhetho emhlanganweni lo esithi kuzaxoxisana ukuba ilizwe lingaphumelela kanjani enkingeni elibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi elizweni lilokhu likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana ukusilela kwemali, amanzi, lamafutha epetulo ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo iningi lingayitholi imisebenzi. Ekhuluma eHarare lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthe injongo yomhlangano weZANU-PF iconference oqhubekayo eGoromonzi duzane leHarare ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uchasele usithandekile mhlanga weStudio 7 imizamo uhulumende angayenza ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Udubo esilalo ukuthi sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo. Usithi ukuthi asila foreign currency eneleyo, asila production. So kwenza ukuthi into ezinjengefuel esithenga phandle welizwe, into enjengebithi, lo mumbu sesithenga phandle kwelizwe, into enjengama drugs, lokunye esikusebenzisa esibhedlela sithenga phandle kwelizwe. So usithi ukuthi asila production enzakalayo, thina sifuna i-foreign currency. Yilo udubo esilalo kwi-economy yethu, yikho okumele sikulungise. And angibona ukuthi umthetho lo okhiphe ama-US dollars ubuyisa amabhondi ukuthi abe yi-sole currency esisebenza ngayo kuzatshintsha okuningi.
Ngabe baqhubeka besetshenziswa yena leyo mali yama-US dollars? Siyasizwa abanye njalo besithi mhlawumbe ngabe kusetshenziswa lama-rands.
Bekuzanceda ngoba ungakhangelisa sithenga phose 70% ama-imports ethu avela eSouth Africa. So ungaba licebo sibili ukuthi sense ama rams ngoba into eziningi esizithengayo phandle kwelizwe sithenga eSouth Africa. Bese wenza ukuthi thina lapha eZimbabwe sikwanise ukuthi lathi siyithenge ngentengo ethiphileyo kujana. Khathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bathengiswa bekhangele iprice ama-US dollars our black market ukuthi angaba malini. Bese bafake intengo zabo kumbe abaprice abo besebenzisa leyo rate.
Uhlelo lukahulumende lolu olokuthi ethule umthwalo ebantwini olwama-subsidies ngabe imali le ivela nga?
Ngesikhiwa singathi thina it wasn't well thought through. Bengacabanganga ngoba uzakhumbula ukuthi ama-subsidies abuyiselwe erali khonakale eKadoma. Upresident ekhuluma labontanga. So sechitho ukuthi bebengalungiselelanga, bebengacabanganga ukuthi bebengahlelanga njalo ukuthi uza hamba kanjani. Ngibona ndile ngani uza ngiselelwa imithelo ama-taxes ngomnyaka ozayo ukuthi uhulumende abe le mali ukuthi abe lama subsidies lawo ngoba ebengekho ku-budget.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ese South Africa. Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlolisisa isimo esibi somnotho okugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lokuswelakala komlilo amandla wegetsi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakaya esigabeni silandelayo isikhangele ekwenzakala kwelemelika ngamafitshane. UZulu waseBhilitane uvotile lamhlanje ekhetha uhulumende omutsha lapho iningi elikhangelele ukuba impumela yalo izaba yisisombululo kungxaki lelo lizwe elibhekane lazo kuhlelo lwayo lokuphuma kumanyano we-European Union olwe-Brexit. Unkosikazi Michelle Obama, owayengumongameli welemelika, uthi kusese kuningi okumele kwenziwe ukuqeda ukukhetha ngemihlobo elizweni lakhe. Utsho lokhu esemkhosini wokuthuthukisa ezemfundo kwele Malaysia obuqoqwe inhlanganiso yemuli yakhe eye Obama Foundation. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa itshele umanyano wezinkonzo zeZimbabwe ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. URamaphosa uhlangane lenkokheli yomanyano wamakholwa weWorld Council of Churches ebalisa unobhala jikelele umnumzana Olav Faiskevit, umfundisi Kenneth Mtata oweZimbabwe Christian Council lenye inkokheli yezinkonzo. URamaphosa ubikwa ethe uyazi ukuthi odokotela abayi emsebenzini intengo yempahla ezitolo iqansa mahlayana lezinye indubo eziselizweni. URamaphosa ubikwa ethe ulesifiso sokuthi kudingwe isisombululo kulolu daba ukubangele ukuthi abezinkonzo laba babe lethemba lokuba ulaso isifiso sokuba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lwenkulumo ezingenziwa, sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lomfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church onguye osungula lolu daba.
Kesi nomzana ikuthi khona akusacaci ukuthi okungasisiza ikuphi, kodwa siyakwazi ukuthi khona nxa abantu bangabantu banye kodwa bengakhulumisani akulanto ehambayo. kumele simanyane njengamaZimbabweans nga ukuthi kungayenzakala lokhu okuthi khona izinto ngeze MDC kumbe izinto ngeze ZANU PF akusebenzi. Iproblem iZANU PF kumele ivume ukuthi ilizwe leli ngelabantu abeZimbabwe ukuthi abantu bonke babonisane ukuthi kuyini okungasebenza lapha eZimbabwe. So ngibona ngani kuright
Mnumzana Fuzwayo, ubona njani kanti ukukhulumisana kwakhona lokhu kuyabe kuyaletha na ububelo ikakhulu kwezomnotho elizwe?
Mbona ngazathi ungananzelela amazwe amaningi umnotho wabo uphakama ma kuthiwa elizweni kule political stability and iZimbabwe ongayikhangela kule instability. Why? Because labo abathi bawina ukhetho lalabo abathi abawinanga ukhetho kakho vumayo impumela yokhetho. So njalo nje kuhlezi kulokudoselana kwezombusazwe okwenza economically ilizwe libe affected anjalo kula investor engabuya lapho kungalani okulungala kuhlalitheka khona. So ngibona ngazathi akula muntu ongakubalekela ukuthi ilizwe lilohluphe.
Ye mphenduke kuwe mfundisi, kodwa injongo yokukhulumisana ingani kayicaci? Babe bezakhulumana ukuthi sizibone kube lobubelo.
Kulezinto ezijeneyo ezingasisiza kulaba bantu. Into yokuqala ukuthi khona njengamaZimbabweans kungaba kuhle ukuthi sibe ngabantu abasebenza ndawonye ukuthi nxa sesikhuluma labantu abangaphandle at least siyabe sikhuluma intonye kulokuthi sidonselane. Ngibona ngani futhi okunye okungasisiza ukuthi khona kumele sinanzelele ukuthi khona even if kulabantu abawinileyo kukhetho kodwa kulabantu abaningi ababe bengavotanga bengekho kumbusazwe. So indaba eyokubandulula ngendlela ezokuthi ngathi thina ukukhetha abantu lamabandla abo ukuthi basekela lo wasekela lokho yikho okusibangela iproblem le khathesi. So ama division kulomkanjo eZimbabwe phakathi kwabantu umkanjo othona laba ngabantu abanje laba ngabantu abanje akusisize lokho kuyasilimaza. So kumele badinge indlela ezingasiza ngazo ukuthi balungise izinto lapha eZimbabwe.
Ye mnumzana Fuzwayo, siyabona ukubana bakhona kade bevele bekhulumelana lo mongameli inkokheli yamanye amabandla kanti yona isolwani linkokheli okungenziwa ngumnumzana Chamisa okungayenziwayo yilaba abavele bekhuluma kanti kahle kahle kuyini?
Ngibona ngazathi akulanto emangalisayo kodwa okudala umahluko yilokho uChamisa libandla kathesi after izano eParliament elile representation engu number 2. So ungazake wathi umuntu njalo umbavoide ubusisithi uzakhuluma lo Brian Mkeki ovuka ethe uya kuPollard ngokumele something ebukeze sithi yena sejoyine izano. So mbona ngazathi uChamisa represents a certain constituency yabantu abangavumelani lalokho okumelwa yini yizano but abanye abakuPollard singazi bonke kodwa njengoba useqalisile yena uBrian Mkeki ukuthi yena usebuyela ekhaya lakhe elizano. So umbuzo yokuthi ubemela bani?
Mfundisi, isikhathi sesidliwe uMangoye, ungaphosela kwelo kugcina?
Ye, wathi ngithi mina mnumzana eZimbabwe abantu kumele vele bazehlise bacabange ukuthi ozulu abantu nje abaseZimbabwe bayahlupheka lokho okuthi khona bona bayakaphula bayadla abanye abantu beDubeka becabanga ukuthi ilizwe ngeZANU PF kumbe labantu abaye abavele empini akusebenzi. Ilizwe ngelethu sonke, akula vele owadalelwe ukuthi abe nguye obusayo eZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Fuzwayo, ungasigqibela uhlelo.
Ngibona ngazathi inkulumo zonezi kuqakathekile kakhulu ukuthi zingasenki much on ama-political parties alone. Kulama-interested groups amaningi okuze be-considered. Ngoba ilizwanti uma sesivuma ukuthi kufuze sikhulumisane, kufuze sivume ukuthi asitole ama-politicians kuphela. I-church ile role, i-academia, i-civic society. Ngoba abantu bezombusazwe, they have prime concern ngamandla but abalandaba lohlupho lwabantu. So mbona ngazathi kuze kuthiwe wayigeni ilokozeni yangkhona abantu okuze bebe involved kunkulumiswano lezi, but though ama political parties e-central.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lomfundisi Raymond Tsi wesonto ye-Baptist Church. Umphathintambo wezokuthwalwa kwempahla labantu kwele South Africa uthi bazawukhomba olotshwala omalayitsha abazama ukungena labantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Lokhu ukutsho ngemva kokutholakala komtshova ongela miqobotsho usubanga edolobheni lePretoria labantwana beZimbabwe abalitshumi. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Fikile Mbalula umphathintambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla utshela bezindaba ukuthi ukhathazekile ngokungeniswa kwabantwana beZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni, ngoba lokhu kufana lokuntshontshwa lokuthunjwa kwabantwana abayibiza ngokuthi i-child trafficking besephula imithetho yamazwe omhlaba. Umbalula uthi kubothwa komtshayeli weZimbabwe obesengena elizweni labantwana abalitshumi ngokungela mvumo kutshengisa khona ukuthi lolu hlupho ludinga ukuthathelwa amanyathelo abanzi.
You're talking about kids who are at the age of 8-7.
Cabanga abantwana abalishumi besuka khona le eHarare baze befika ePretoria bengalazi incwadi behamba ngemota engelami iqobotsho.
A vehicle driving from Harare right into South Africa across the border. No brakes.
Umqinisihlalo wehlanganiswe lelamalungelo abomama labantwana kule South Africa unkosazana Victus Mathutu uthi kuyahela ukuzwa indaba esifana nalezi, kodwa ke uMathutu uthi lokhu kwenziwa isimo eningi labazali beZimbabwe abasebenza kule South Africa abazithola sebephakathi kwaso.
Ukuthola ipassport eZimbabwe kunzima. Bekuvele kuhlezi kuthiwa iphepha lokwenza ipassport kalikho. Manje sokungathi selikhona kuyabiza kumbe eqolo. Abazali bayafisa ukubona abantwana, kodwa uthola ukuthi abanye ngabaye emalivini bayasebenza. Siyaxwayisa bakithi abantwana nxa bengelawo amaphepha kungangcono babone kanye ngomnyaka ngoJuni lapho kuphume khona ilivu yakho.
Iningi labazali like laphatha amathumbu ngezandla emalangeni asanda kudlula ngemva kwembiko ebithunyelwana ekhasini leFacebook isithi kulabantwana abalitshumi lambili ababhewulwe ngumtshova ngesikhathi bezama ukungena kwele South Africa lomalayitsha. Noma nje Studio 7 ingatholanga isiqinisekiso samapholisa ngalolu daba, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kutshengisa khona ukuthi abantwana ababuya ngalindlela abaphephanga.
Yebo, siyaluzwisisa uhlupho olukhona, kodwa kuqhakathekile ukuthi umzali ahambe ayezithathela umntana wakhe ekhaya. Abantu kumele badinge incwadi zokuhambisa ezabantwana kusase lesikhathi, lalabo ababagcinileyo ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi bangene ebhasini babuye eSouth Africa bezobavakatshela.
Umnumzana Mbalula uthi amapholisa azasebenza katalala ukuqeda lo umkhuba.
We need to work together with the Zimbabweans and ourselves to strengthen the cross-border approach.
Sizasebenza ndawonye leziphathamandla zeZimbabwe ukuba leqiniso lokuthi amapholisa avimbile emigwaqweni ubusuku lemini.
To ensure that at no stage we are absent on the roads.
Kusenjalo umnumzana Mabhena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ezilubhekise ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi ukuthi kulabo abatshayelayo banganathi utshwala, njalo bazi ukuthi ukugijima akusikho kufika. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Lie a club in it. Nip it, you see, say what?
uDJ Stavolo Professor besigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kahle kohlelo lwe-EcoCash. Umongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa utshele umanyano wezinkonzo ukuthi ukhathazekile ngomumo wokugugudeka kwemnotho welizwe leZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngisithasidibaneni njalo kusasa kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.